mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 22 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuwa nesu mchurongwa chedu chanasi. Ini ndini tanono kawande, ndini muWashington DC lichiti ezu ino ezuru mchurongwa chanasi. Iwanu wapatuwa nechirwele che coronavirus muZimbabwe, vashika pachuru chimwe chete nemaza na masere anie makumi maviri, 1820. Hurumende inorambidza vanhu kufamba pakati penguva dza 6 manheru kusvika 6 mangwanani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakakwirazve zvakanyanya kusvika pachiuru chimwe chete nemazana masere ane makumi maviri, 1820. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi nezuro kwevamwe vanhu zana nevanomwe. Pavanhu ava gumi nevanomwe vakabva kuSouth Africa, vatanhatu kuBotswana uye vamwe makumi masere nevana vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vanhu vafa nechirwere ichi vanoita makumi maviri nevatanhatu, vapora vari mazana mana nemakumi masere nevasere, 488. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vanodarika zviuru zana nezvishanu, 105,000. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasimbisa nechipiri manheru mitemo inorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti National Lockdown Regulations, vachidzika mutemo unorambidza vanhu kufamba pakati penguva dza 6 manheru kusvika 6 dzemangwanani kutanga nhasi chitatu. VaMnangagwa vakati mauto nemapurisa achenge achichengetedza mutemo uyu kuona kuti hapana munhu anenge achikutyora. Zvimwe zvakasimbiswa navamunangagwa zvinosanganisira kuti veruzhinji vanenge vasiri kushanda vagare mudzimba, vanhu vachingobvumidzwa kunotenga zvekudya nekuenda kunorapwa, uye munhu wese ave kusungirwa nemutemo kuti anenge akapfeka zvinovhara muromo. Mabhizimisi ave kubvumidzwa kuvhura kubva nenguva dza 8 mangwanani kusvika nenguva dza 3 dzemasikati. Zvimwe zvasimbiswa mutemo wekurambidza kufamba kwevanhu kubva kumadhorobha vachienda kumaruwa, kanawo kubva kumaruwa kuenda kumadhorobha pamwe nekuenda kune mamwe maguta nemadhorobha. Vedzisvondo vave kurambidzwavo zvekare kuungana, uye vanhu vose vachange vovhenekwa pavanopinda panzvimbo dzeveruzhinji. Danho rakatorwa navamunangagwa iri rinotevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vave kuwanikwa vaine chirwere ichi ivo vasina kumbobvira vabuda munyika. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti danho iri rinobatsira kuderedza kupararira kwecovid-19 sezvo veruzhinji vange vave kunyevenuka vachikanganwa kutevedza zvinodiwa nemutemo. Asi vangwenya vanotivo danho rekuisa mauto mumigwagwa kuchengetedza curfew rinogona kuita kuti kodzero dzevanhu dzichorwe nemasoja. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Izvo kana zvinhu zvakangonangawo neupenyu hwavanhu, zvinofangwa zvinge zvichichengetedzwa nokuti ndofunga tanga tati relaxei vijana kuti vanga vachingoona wana zvingotendera ukaenda mupedzanamo vanga vachiita sekusina zvimwe zvinhu asi nemafambiro ari kuita chirwere chacho nemafambiro ari kufaifuya ari kuita vanhu chinongoda kuti vanhu vazvibatewo asi handifungi kuti zvaakutsvaka masoja nokuti masoja edu isisu kana vangonzi pindai muzhira vanenge vakupfuura vakurova vanhu saka handifunge kuti masoja edu akanyatsodzidziswa kuti vange vachichengetedza kodzero dzavanhu apo ndipo panenge pakanganisika
asi tichionawo matanho iwaya atorwa aya ekutiwo zvakare mabhizimusi anenge achivhura kuseni na8 achivharwa na3 vanhu vachingobvumidzwa kungofambira zvakaita seurwere nekunotsvaga mishonga nezvimwe zvakadaro zvinosiya papi veruzhinji tichiona kuti vanhu vazhinji vari kurarama nehand to mouth
chiripo ndechekuti vanhu vakagara vachingobvumirwawo kungoenda kana vane chikonzero chokunotenga kana kuenda kuchipatara kana kunoshanda mabasa akakosha saka handioni musiyano wacho ndangonzwawo futi kuchizo vanhu vasina zvavari kuita vasina mabasa vasaenda kutaura asi toziyawo kuti mamiro akaita ikonomi yenyika vanhu vazhinji 99% vagara havasevenzi saka vari kungotiwo vanhu vasangoenda kudhorobha vachingonogara vasingazivi zvavari kuita asi zvangonzi zvinoramba zvichingoshanda ndozvagara zvichiri zviriko vanhu vachingonotengawo kudya hapana kunyakusiyana nezvaa zvakaitwa kubva muna machi
ko yekuti vanhu vasafamba kubva mumareseva vachipinda mumadhorobha kana vemadhorobha vachiendawo kumaruwa kana vanobvawo mumadhorobha vachienda kune maya maguta kana madhorobha
apokapo yakagara yanga ichingonzi intercity travel chiripo ndechekuti vanhu vazhinji vakagara vachingobvawo kumusha vanhu vaivaya vachitengesa zvinhu zvavachitengesa mbatya kana vachienda kumariro ende tisakangama zvekare kuti mabhasi akagara asingafambi kuchifamba zvisupo saka vanhu vakagara vanga vari vashoma shoma vanga vachifamba uye pamba vachingofamba vanhu vane motikari dzavo asi zvangoti tapudzei vanhu vari kufamba famba vachibvachita kumareseva asi handifunge kuti sezvo mabhasa angagara asingafambi vanhu veruzhinji vakagara vangangova asingafambiwo
imiwo muri kuonawo sei dambudziko rechirwere ichi munoona here veruzhinji vachitevera mitemo yatarwa
chiripo ndechekuti ndofunga dambudziko aripo pamitemo dambudziko nderekuti hapana matesti akawanda saka nyange vanhu vakagara kumba vakazara vari kumaro kana vari kudzimba dzavo kana une chirwere chacho unongoramba nacho dino vanga vatiwo kana muri kumba pachatofamba vanhu dhodhudho vachitotsvaga vachitotesta zvazviri nani nokuti kana pavanozovhura zvinhu tongodzokera nechirwere chacho kubasa kwacho saka kugara hedu tingagara hedu kudzimba dzedu asi vashoma vachadaro nokuti vazhinji vanenge vachitsvaga mari asi ngakugagwe kumisha vanhu vachitestiwa kutaudi kana periodi yacho yadarika zvozikama kuti chirwere chacho chiri kutangira papi
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vaningi Stole Foundation yakaparurwa pamadande mutande mazhinji nezuro. Mukuru wezangano iri vaNoel Makamutasa vaudza Studio 7 kuti zvinangwa zvesangano iri zvinosanganisira kurwisa zveuori pamwe chete nokurwisa rusarura. Pakuparurwa kwesangano iri vaimbove mutungamiri wehurumende muKenya vaRaila Odinga vatumira mashoko anoti rwendo rwekusununguko muAfrica yose harusati rwaguma uye haruna kufamba zvakanaka. Tabata vamutasa kuti vatudze pamusoro pesangano idzva iri.
Nhasi tava nezuva rinotakadza, zuva rinofadza zvikuru patanga tichiparura basa rendabaningi Stole Foundation. Tazviita pamafuramhepo aweko mazuvano akungoitwa anonzi virtual launch pamusaka pekuti COVID-19 yatambudza pasi rose yakatitadzisa kuti tive tinosangana pamwe chete kuno kuHarare sezvataidisisa pekutanga. Taparura basa redu rendabaningi Stole Foundation rakatungamirirwa nachairman wedu wematrustees anova retired Bishop Nicholas Chad Gandia uye zvakare mashoko atapuwa naguest speaker wedu waRaila Odinga.
Ndavaningi Stole Foundation inotarisa kuita mabasa akaita saapi?
Muchidimbu mabasa atino tarisira kuita se Ndaba Nyingi Sithole Foundation. Mabasa akanangana nenhoroondo yehondo yerusununguko kubva pachimurenga chekutanga chatino chimurenga 1 kusvika pachimurenga 2. Chatiri kuda kukurudzira zvikuru se foundation inotondera Ndaba Nyingi Sithole. Kuwapo kwema gwanzo, kuwapo kwewaro wakatwasuka, usina udimbu udimbu, usina uwande uwande, unoburitsa pachena zvakaitika muhondo dzedu dzese kuitira kuti mazera echidiki aripo nevamwe vese varipo nevachazouya wawe neruzivo rwakakwana chaizvo kuti zvakambofamba sei.
Mumashoko avo vaimbove mutungamiri wehurumende Kinyava Raila Odinga vati zvamungati taurirawo
zvatanyatsobatisisa zvavatiudza ndezvokuti rwendo rwedu rwerusununguko harusati rwaguma. Rwendo rwedu rwerusununguko haruchina kufamba zvakanaka Afrika yose pane matarisirwa rwaiitwa nevakatanga nazvo. Saka tinoda kuti mazera anhasi azvibvunze kuti zvakakanganisikira papi kuti pfungwa neshungu nezvido zvaiwa nazvo nevakatanga hondo idzi zvawaida kuona nyika dzedu dzakaita zvakakanganisikira papi. Kuburikidza naizvozvo watiudza zvakare wasimbisisa kuti tinofanirwa kuti tiwepo kurwisana nehosha yecorruption iriko, hosha yetribalism nehosha yenepotism. Ndo mamwe mashoko makuru andinofunga kuti tinoda kuti titondere pane zvataudzwa naRaila Odinga.
Ndava Nyingi Sithole Foundation ine rutsigiro rwakakura sei pari zvino?
Taparura basa refoundation nhasi. Asi tikaona rutsigiro rwatawana rwopane vaungana mumafura mhepo iwaya atinoti Zoom neFacebook, tinowa nemutsindo womufaro wahwande kuti tine rutsigiro rwakasimba ruri pasi ipapa. Tikaona mashoko ataurwa nevanga varipo, tikaona mashoko anga achinyorwa atinoti macomments anga achipuhwa anotaridza kuti kunze uko kune nyota yekuziva zvakaitika. Anotaridza zvakare kuti kune wakawanda wanotoziva kuti Reverend Ndaba Nyingi Sithole wai wako uye zvavakare mabasa avakaita akasimba chaizvo.
Ko vamtasa avo vanoda kunzwa kana kuverenga pamusoro pe Ndaba Nyingi Sithole Foundation vangaita izvikupi uye sei?
Kune wanoda kutsigira foundation ya Ndaba Nyingi Sithole, ndinokumbirisa kuti waende kune dzatinoti website www.sithole.org uyezve kuti waedze kuti bata mune zvaakushandiswa mazuvano zvatinoti social media wachiusa zita rekuti Ndaba Foundation. Wanotiwana paTwitter, wanotiwana paWhatsApp, wanotiwana paInstagram.
Avo vange vari mukuru weNdaba Nyingi Sithole Foundation vaNoel Makamutasa vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi rezimta vaRichard Gundani vanoti varairidzi vatanga kuita nhaurirano nemabhanga avo kuti vanzwisise kuti votora sei madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica avakapiwa nehurumende kuvabatsira panguva yokurwisa chirwere checoronavirus charura zvikuru munyika. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoti hurumende haisi kupa vashandi vayo mari iyi iri musho sezvo ichityira kuti inogona kuguma yave pamusika mutema. Vanoti vashandi vachapiwa makadhi ekushandisa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGundani.
Mwedzi uno waJuly takaona isusu kuti hurumende yatanga kuzadzikisa urongwa hwavo hwekuti mushandi wega wega kusanganisira varairidzi vange vachiwana mari United States dollars inoita iyo 75 yavakataura iyo kuti ndeye COVID risk allowance.
Saka vashandi vari kuti vari kuziviswa sei nezvekupinda kwemari iyi uye pakajekawo here kuti vanenge vachikwanisa kuzoitora sei?
Tiri kunzwa umbo wakasiyana siyana. Matimvi mana yenyika varairidzi vachitaura ivo kuti aiwa vatanga kupiwa zviziviso nemabhanga avo akasiyana siyana kuti mari dzavo dzakutanga kupinda. Chasara chisati chakunyatsokunzwisisika ndechokuti munhu angashandisa chirudzii mari idzi. Saka chasara iko zvino izvi kwave kutaurirana kuri kuitika pakati pangu inini nebhanga rangu.
Ko chii chinenge chakudiwa kuti munhu apuwa mari iri kubva kuhurumende ange achienda iye kunoita hurukuro nebhanga rake? Mungajekesa here ipapa pakuti zvinenge zvichifamba sei?
Kuitira kuti bhanga rangu rinditsanangurire kuti mari yangu ndichazenge ndichiiwana sei. Pane umwe mutauro unoti pangadei pane makadzi ekuti munhu anofanira kunge achiswaipa achibva atenga zvaanoda pachishandiswa ipo rate rinenge riripo reinterbank rate rinenge rakadzikwa kubudikidza neoption inenge yabva mukuitwa. Vamwewo vanotaura zvakasiyana siyana kuti mari iyi inogona kunge ichizotransferiwa kubva kuNostrom ichibva yaenda muaccount memunhu muZim Dollar account.
Saka nezvamuri kudzwa izvi kubva kunhengo dzenyu, mungati mava neruzivo rwakakwana here kuti mari idzi dzinenge dzichizotorwa kana kuti dzinenge dzichishandiswa sei vagunda?
Hatisati tava neruzivo rwakakwana. Vanhu vakasiyana siyana vari mubishi rokumhanya kumabhenki avo vachinopiwa ungwaru nouchenjeri hwokuti mari iyi ichange ichizoshanda sei. Tinotarisira isusu kuti izvi zvichaitika nokukasika kuitira kuti zvibatsire varayiridzi.
Zvakakosha sei kuvarayiridzi nevamwe vashandi vehurumende kuti vakurumidze kuwana idzo mari dzamuri kutaura idzi?
Kuitira kuti vakwanise kutenga tenga zvinotengeka mitengo isati yanyanya kukwira.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reZimta vaRichard Gundani vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Mudaily News mune nyaya inoti vaimbove mukuru weZesa vaJosh Chifamba nevamwe vakuru vaviri vakasungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zviri kunze kwemutemo. Chronicle riri kutaura pamusoro pehurumende iyo yavhara zvikoro zvepamusoro mukuedza kumisa kupararira kwechirwere cheCovid-19. ZimLife.com inotaura pamusoro pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo varambidza vanhu kufamba-famba zvichifungirwa kuti zvine chekuita nekuda kuratidzira kwakarongwa nevanhu. MuNewsday mune nyaya inoti vasungwa 46 nevanovachengeta 25 pajeri reGrey Prisons Mbulawayo vanonzi vakabatwa nechirwere cheCovid-19. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vashamara vestudio 7 nemivese vateereri, haini zvangu kuda kutaura hangu nyaya yavamugwade pahokeri dzavakakokerwa namukoma Gibson naSisimaza. Ndakanzwa zvangu vachitaura pa55 minutes vakati ko isiso hatakaiswa mumasimba navanhu kureva kuti vakazvisiya mumasimba. Makaita zvakanaka mazotaura chokwadi chenyu vamugwade. Tinotenda. NdiEdmo Moyo paPretoria Heklesa.
Ko patinopedzera tasungwa vanhu vachinzi vari kusungwa panguva yekuti takuratidzira, takubvunza kuti ko United Nations haikwanisi here kutibatsirawo nokuti isu tichida mutungamiri watoda kana kuti mutemo utibate kuti kuratidzira tinoita seiwo, tinozofamba sei? United ndopoto tanichibvunza kuti United Nations haikwanisi kutibatsirawo here.
Makadiko vana mukoma tanonoka wande namukoma Blessing Zulu namukoma Jonga. Ndinoti nyaya dzokusungwa kwekuitwa vanhu muZimbabwe idzwa hadzina kunaka mani. Ko vana ID nezanobhef vanomborwei chaicho chavari kuru. Chamisa handiti munhu mutema here naive. Ndavaregedza angotonga nyika wanda. Iwo anga chidzikwa imurungu zvebeta taitonzisisa. Uyu munhu mutema ngavaregedza atonge nyika. Vakuramba vachiondonga nyika, vachiondonga nyika vasikaiti zvinhu zvakanaka munyika. Vachiuraya nyika. ID nevanhu vake ngavambonyara mani.
Makadini makadini vashamarari vestudio 7 nevateereri vose tisetototaura zvine zvazvo ndezvenyaya yekuti ava vana munangagwava dei vachimboita zvokubuda vovabve pazvigaro kwete zvavo zvavanotoriwe kuita vachidzvanyirire vanana vechiduku vanachamisa ava vavangoni kunotonga nenyaya yekuti havatozivi zvavanotoita ngavamboregawo vana vadoko vatonge iye zvine zvavanoramba zvokuti vanhu vaende kumusi wa 31 kunoratidzira zvine mhaka yezvokuratidzira nokuti vanhu vana chigunun'una mabatirwo avari kuitwa zvinhu zvacho zvezvisina kumira zvakanaka ngavambobvavo kumbopindawo veya vana vechidiki vambotonga vane njere dzinoshanda ngambosiyavo ndichidiki timbotonga.
Lockdown yatiuraya nenzara vedu wee vana vajonga kandimiri kuti hurumende yavamunangagwa itibatsirewo vedu wedwa nenzara tiri kungogara mudzimba hapana tinotibatsira masocial welfare yatakanga tichipuwa hatichapuwi zvino tiri kufa nenzara munotoita sei tichangoti kufa necorona kufa nenzara tichafamba tisingadi kufamba tichizama kufarira corona sei tichafamba nokuda kunzara ndini ndiri kutaura ndiri kwemukosi.
Munofara here wajonga mese wepastudio 7 ndini ndiri kuno kwamandeya ndokuudzai kuti uyo ari kutaura mugwadi uyo ari kutaura iye ari kuguta nemhuri yake ari kuguta iye ko isu topona neiko ari kuti musapinde kuenda kundoratidzira ari kutya kubviswa basa munangarwa kana abuda pabasa ari kutya kubviswa ndatenda hangu rambai muine basa iroro wanajonga muri kutaura zvechokwadi zvese chaizvo hazvinyeya hamusi kutaura zvemunyepa kwete.
Vatsigiri vestudio 7 ana mukoma Tanono Kawande ana Blessing Zuru na mukoma Jonga Kandemiri indotsigirawo pfungwa yemukomana akataura achiti dai vanhu vamboregedza kuita zvokuratidzira izvi bhozi vanogona kusungwa kana kuurayiwa. Ndotsigirana nepfungwa idzodzo bhozi hurumende yavamunangagwa handione sekunge itoregedza kutoita mabasa iwayo bhozi zvikutoratidza kudhara kuti ndozvavakatogadzirira hadii taingokumbira nyika dziri kunze kuti dzakwanisa kungopindirawo yakwanisa kubvisa hurumende iripo bhozi yationesa nhamo wakomana ingada kunyepa indirimo hangu muzimbabwe izvezvi bati upenyu vandiri kurarama pari zvinezvi vakatooma hurumende yavo mugabe yanga itori nani zvisingatoiti dani hurumende iripo yavamunangagwa dei nyika dzekunze dzakwanisa kupindira vangokwanisa kutibvisirawo hurumende iripo ndatenda hangu trimoro
mangwanani vatepfenyure vestudio 7 nevateereri vose vestudio 7 ini ndiri pano pasouth africa zita ndinoitwa baba eva ndine mubvunzo wandoda kubvunzawo kuhurumende yezimbabwe mapurisa nemajaji kunyanya vari kupomera mhosva varume vakaita savaringari bvume navahopwewo kuti muda kupandukira hurumende ko kana vanhu vatanga political party yavo savangari bvume transform zimbabwe andii ndokupanduka kwacho here meaning to say hamusi kudaka chinhu chinonzi opposition muzimbabwe nokuti kutopandukira hurumende kutotanga imwe party mutoti zvamuri kuita izvizvi handisi kuzviida takutoda kuti isusu totopinda panyanga ipapo ndokupanduka kwacho kasaka kana kupanduka kwakusungisa motongosunga kavanhu vese vane maopposition parties avo nokuti ndozvamuri kuedza kutaura aiwa majaji zvamunenge makafunda wane patindawo muchidaro so aiwa ndoku kwamunoti kufunda here uku.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
What shall we do?
Sinzijan. What shall we do?
Kanobva kumchakabvu Oliver Mutukudzi sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pachiuru chimwe chete nemazana masere ane makumi maviri 1820. Hurumende inorambidza vanhu kufamba pakati penguva dza 6 manheru kusvika 6 mangwanani. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Chanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.